manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera ndira 25/2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takaumba chikwata chacho kuti hatati tapedza kuapprova vanhu vacho vano chikwata chacho chienda kunoongorora.
Hurumende inoumba komiti ichanoferefeta mashandiro ekanzu yemarondera iyo iri pasi peMDC.
Hurumende yagara ichingovhiringidza macancels edu kutanga ndichi meya ndakangobviswa pasina zvandatatu so zvokuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrasti kuti inondoongorora chii
asi MDC inoti haina chivimbo nezviri kuda kuitwa nehurumende iyo inoti inogara ichivhiringa mashandiro emakanzuro ari pasi payo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Hurumende inoti yaumba komiti ichafanoferefeta kanzuri yemarondera zvichitevera zvichemo zvakasvitswa nevagari vemuguta iri kubazi rezvekutongwa kwematunhu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi tabata mutevedzeri wavo amai Marian Chombo kuti tinzwe zviri kuitika.
Maresidensi vemarondera. Ndo wakanyora e petition vachiti vane kunyuta zvine zvavasiri kufara nazvo zviri kuitwa mukanzu so takati takangozvigarirawo pasi tikazvitarisa tikati maresidensi ndo vakuru tinoda kuongorora kuti zvavari kunyuta nazvo zvine umboo here kana kuti ndezvekungonyedera
petition iyi yakanyorwa riini ichiuya kuhurumende nhai mai Chombo
I cannot really say date ratakaiona but ini ndakaiona muna November pandaka I think a few weeks ndatanga basa nekuti ndakapindwa musi wa18 November ndakatanga basa musi wa11 so it's a week or a few weeks after that ndokandakarisiva
Vagari vekumarondera vari kuchema nenyaya iyi.
Vari kungotambudzika nemari kushandiswa kuri kuitira mari mukanzuro. Vari kuti haisi kufamba zvakanaka kuona kwavo uye vari kuti havasi kupuwa masevhisi akakwana anoenderana nemari dzavari kubhadhara. Kukanzuro uye vari kuti panewo mamwe maonero ari kuita kuti kushandiswa kuri kuita mari asi hakusi kuenderana nezvavakanga vawirirana nemaresidensi kana nekanzuro yacho
saka hurumende yati yaumba here chikwata chichaenda kunoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera
takaumba chikwata chacho but hatati tapedza kuapprova vanhu vacho vano chikwata chacho chichaenda kunoongorora
Ko iyo kanzuru yemarondera makaizivisa here nedanho ramatora here?
Tichazovazivisa kana tapedza kuumba timu yacho ichaenda ikoko. Tichazovazivisa kuti tiri kuenda korini.
Nguva zhinji vanopikisa hurumende kana kuti vanopikisa ZANU-PF vanogara vakati izvo hurumende yeZANU-PF inoda kugara yakatsvaga uta nemugate pamashandiro emakanzuru ari pasi peMDC. Munoti kudii nazvo?
Aiwa, isu sehurumende hatitarisi kuti makanzuro vari kushandira MDC kana kuti ZANU-PF. Isu kana tichiita basa takamirira hurumende ende hurumende yakamirira munhu wese. So isu kana tichitarisa nyaya inenge yaitika pakanzuro hatisi kutarisa kuti vatiri kudhila navo iba vanobva kubato kupi nekuti ZANU-PF kana MDC. So vanhu vanongotsvagawo mhosva kuda kupomera kuti vanhu vanenge vachidii vachinangana nevanhu. But hatisi kutarisa hatisi kuendera kuita witch hunt isungo da masekis. Kana tikaenda pa ground, tikaona kuti ndezvekunyeba, we dismiss it. Kana kana tikaenda kunoongorora tikati tikaona kuti zvine umbo, then action has to be taken. But zvekuti tiri kuenda koko kuita victimize ma MDC members, that's not true. Because we are there as a government and we work in the MDC, we work in the ZANU-PF. We are just wanting to... My residents, vaone ma good services from the council.
Pane mamwe here mapetition ari kubvawo kune mamwe makanzuru.
Tiri kuwana ariko nekuti takawana mamwe akabvawo kune mamwe makanzuru akati wandei. Tatine chitungwiza manofunga makanzuru kuti kwa kune zhowe zhowe. So tiri kutarisa futi ikoko endi. So haisi marondera chete akati wandei but mamwe acho amunot at liberty yekuti nditange ndataura izvezvi. Ari tiri kuona zvinyunyuto zvakati wandei zviri kubva kumakanzuru yekuti vanhu havatwara nemaservices ari kumashandisirwo ari kuitwa mari.
Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, taedza kubata meya wemarondera vachengetai murova asi vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi tazokwanisa kubata munyori wezvematunhu muMDC vaElias Mudzuri kuti tinzwe pamire bato ravo.
Hatizvizivi, ndinoti kana pane zvanyanya kutadzika nemakanzuru edu. Tinoda kuti kana vachifomwa makomiti ngakuitwe makomiti asiri partisan anatosvika achinovhiringa makandles iwayo kana pane zvaatadza hatisapoti corruption asi kuti minista kuramba achingafiya asingatauri nesu hazvishandi because makandles iwayo ane policy yemdc kuti vadhelivhe saka toita kuvadharisa kana zvatadza macomplains abva kumaresidents kana ariko asati asvikawo kwatiri kuti tinyatsoongorora kuti makandlers edu anzwisa here. Saka taida kuti tikombe manotsi takamboita manotsi tipotitangana July mwoyo tizivisane kuti zvinofamba sei zvimwe zvese tapika bat habatiki July mwoyo wacho takatiraya kakawanda kuti kana pane chatadzika ngatitaure nevanhu because vakasarudza.
Tiri kuona kuti izvo kanzuro yemarondera ine vanhu veMDC vakawanda zvinopa izvo kuti izvo makanzura eMDC ndiwo ari mukanzuro yemarondera. Ko vanhu ava vari kunzi vari kuisa nyunyuto kuhurumende vanhu vari kubva kupi zvakambobudawo here nemubato renyu?
Hazvina zvinhu zvizhinji ndezvemakuhwa akafanana netoti fake news hazvina kunyatsobuda kubato redu. Isusu tikapuwa complaint tinonotaura totaura nevanhu hatiti kana vachitadza hatizvikondoni hatitauri kuti kana makanzura zvedu achitadza totova nezero tolerance for corruption toda kuvastopa kana pane zvavatadza. Asi chendiri kunoita ndechekuti vamanya anti corruption commission iriko kana kuchiinvestigate kunoda anti-corruption commission ndo inondoona kuti zvinhu zvakamira sei kwete government. Kana kune corruption yaitika tinoti dei vachitumira anti-corruption commission yochindotraya kunotsvaka kuti vanhu vedu vari kuita uori vari kuzvana zvinhu zvouori kana kuti zvakasiyana because kana yaa imwe political party ichinoinvestigeta ini zvee zvazvo kuita samakwikwi ekuti iwe wakonewa nandakona ndokupa example rekuti izvozvi izvi tiri kuinvestigeta local government haisi kutarisa kuti vanhu vari kurarama sei kurusevhoko iri kungotarisa zvemacandles emaurban council. Kune vanhu vari kunyimwa chibage vari kudzidziswa kutenga chibage vaitanga vanyorwa nasabhuku vachidini havasi kuzvitarisa uori hutoita wese kusadza chaiko chaiko kuupfu huri kuda kutengwa ivo kuti vachitarisa madisaster ari kuitika mumaruzevha kuti vanhu vari kuwana chikafu here vachilaiza neministry of labour social welfare havasi kulaiza vanongotsvaka macandles iwayo. Kana mwe kuti taure tidzisera ikonomi iko zvinezvi yakarasika zvekuti toda kutobatsirana kuti makanzura zvedu aperforme kana paatadza zveshuwa tinofanira kuvaita reprimand.
Mai Chombo vari kuti ivo vari kuenda kumarondera sehurumende kwete sebato munoti kudii?
Vanoenda sehurumende kwete sebato asi havana kumbotibvunza isusu kuti koko inini munosupavhaiza makanzuro enyu sei taisenzanawo Mai Chombo mustending rules and orders kumboti vati hazvii zviri kumboitika vamanya ikokoko vawana complaint havana kumbotaura nenini hasi ndaiwanawo complaint saka hatizozivi kuti vari kuenda seministri chete hereka havava kuenda sechitebato because havangazvibvisi mubato vachiinda muhurumende chete.
Muchatoramatana hapi zvamava kuziva kuti izvo hurumende iri kuenda kunoferefeta kanzuru iri pasi pebato renyu reMDC?
Dano redu nderekutongoti tinotsvaka our own defense mechanism yekuti hurumende yagara ichingovhiringidza macandles edu kutanga ndichimeya ndakangobviswa pasina zvandatatu. So zvokuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrust kuti inongoongorora chii because yaingobvisa mameya izvozvo yakabvisa chairman webinga inongopa zvemafavorit accusation ingati ari kunyanya kutadza kutungamira ndiani vanhu vachishaya sasi vachishaya petro vachishaya zvese uno investigator zvese zvichaikwa petro pachaikwa sadza mumarzeva pachaikwa chinda pachaikwa basic things zvakaitwa zvemunhu zvinoshayikwa munomu asi hapana ari kutaura kuti tichabuda sei tongobuda zvizvo mukoto zvega zvega kushayikwa kwekesi chaiwo chaiko hakusi kutaurika anoinvestigator government ndiani.
Munyori wezvekutongwa kwematunhu muMDC vaElias Mudzuri vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vagari vakawanda vemuguta rekwaMutare vanoti vava nesvondo rose vasina mvura mudzimba dzavo. Vagari ava vanoti vava kutyira kubata zvirwere. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anoti panyaya inotevera.
Nzvimbo dzakatarisana nekushaya mvura dzinosanganisira Sakubva, Danga Mvura, Chikanga, Hobos 1, 2 ne 3, Dreamhouse, Zimta Park, Natview Park, Mushamukadzi, Gimboki ne Federation. Mumwe mugari wekuHobos 2, amai Agnes Musabayana, vanoti nekushayikwa kwemvura munzvimbo yavanogara, madzimai ndiwo ave kuremerwa nemutoro sezvo vari ivo nguva zhinji vanonochera mvura kunzvimbo dziri kure dzinenge dzichiwanikwa mvura.
Totinetsa chaizvo nekuti sesu semadzimai hatidi kushaya mvura. Seizvozvi zvitamuka na 4 AM kutotsvaga mvura kuti vana vaende kusikuru. Vamwe vanenge vachitoda mvura everyday, saka zvinozokonzeresa zvirwere.
Mumwe mudzimai womumusha wegarikayo Hlanani Kuhle, amai Lina Maunganidze, vanotiwo vave kutyira utano hwevanhu sezvo mvura yave kushandiswa ichibva muzvikova nematsime.
Takupedza tochera mvura yemuzvirwizi, vanhu vamwe vaakutoimwa, vamwe vaakutoishandisa zvemukicheni. Haisi kubuda tane 7 days tisina mvura.
Mumwe mugari wemuHobos, amai Mary Marange, vanoti vari kumukira kuenda kutsime sezvo mvura iri kuuyiswa nekanzuru yeguta nemotokari dzinotakura mvura isiri kukwanira vagari vose.
Papa, nekuti tiri kushupika nezuro tatisaa tisitorina kana mvura bhauza rako aiza gumire kuzasi haritaura kuti bhauza riri kuuya kana kuti sei nhasi tamukana 3 kwekutichere mvura.
Vapasimo Chiropa, avo vane chibhorani munharaunda iyi, vanoti chibhorani chavo chawandirwa nevanhu vanoda mvura, izvozvo pakuti vamwe vashaye vopedzisira vochera mvura murwizi. Vachiropa vanoti kanzuro inosungirwa kuona kuti yawanira vanhu mvura yakachena nekuchimbidza.
Si 1 week mvura iri kunetsa, vanhu vari kushaya mvura yekuisa matoilets yekunwa chaiyo, vaakutongochera muchirwizi iri panapa dhuze panapa. Dai usiri mugodhi uyu watakacherwa nevakabatsira vakabatsira ndoutombobatsira vanhu, but mvura yacho ka yatove neshotage yekuti yaakutopera mugodhi, saka taakutova limited time kuti after kana 4-5 hours vouya. Mapakitsa vakaita line havatomborina, vamwe vakatogarira panapa havana kana chekutomboshandisa. Saka mvura yatinetsa chaizvo, hame kuti kanzuro yacho kana hurumende yacho iri kuita iri kuonawo sei. Mabhauza ari kuuya but mvura haisi kukwana.
Kanzura weguta reMutare uye vari sachigaro wekomiti inoona nezvemvura vaJohn Nyamoka vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekutsemuka kwakaita imwe pombi inobva kutengi rinopa mvura guta reMutare.
Problem takaita best pipe mu 450 meters pipe ino supply Hobos and surrounding area inobva kumatengu. So best yo yatora time because peiri pacho beko holoda yedu haisikwanisa kuti idi isvike kuti ichere tiite replacement.
Vanyamhuka vanoti guta harina mabhauza anokwanira vanhu munguva dzakadai dzekunetsa kwemvura senguva ino. Munyori weguta reMutare vaJoshua Maligwa vakaudza mumwe musangano kuti pombi zhinji dzinotakura mvura dzava kuda kuchinjwa poiswa itsva dzinokwanisa kutakura mvura inokwanirana nevagari vanopfuura zviuru 400 vari muguta iri. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Hurumende yeBotswana inoti ichateerera zvichemo zvezvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri muupoteri munyika iyi zvisiri kuda kudzokera kuZimbabwe pasi pechirongwa chevoluntary repatriation. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Vanhu vakawanda vari muupoteri paduku refugee camp muBotswana vanoti havasi kuda kuti vadzokere kuZimbabwe sezvo vari kutyira upenyu hwavo kana vadzokera kumusha. Vapoteri ava vanoti vatsigirwe MDC uye vakatizira mhirizhonga yakaitika muna 2008 yakasiya zuru nezuru zvevatsigirwe MDC vakuwadzwa zvakaipisisa, vamwe vakaurayiwa, vamwe vakaputsirwa misha yavo pamwe nekutorerwa zvipfuyo zvavo. Mutauri wevapoteri vari pamuzinda uyu vaBekimpiro Weza vaudza Studio 7 parunare kuti vatsigiri vebato reMDC vari muupoteri vanotya kudzokera kumusha sezvo vanhu vachiri kushungurudzwa nehurumende yeZANU PF.
Kana zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvazvitaura kunzi zvapera, but when it comes to the reality on the ground, wana kuti hakuna kana chapera. Vanhu vanoshakuteererwa vachingotorwa vachienda zvachose vasingaoneki vachiurayiwa zvisina kunaka. Izvozvo ndozvekutochisa vanhu.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe icho chiri muupoteri pamuzinda uyu vaSamson Ndebele vanoti zvinonetsa kudzokera kumusha nokuti kunetsana kwaiva pakati pavo nevavakidzani vavo veZANU-PF hakusati kwapera.
Vamwe vanhu vaiva vachisapota NDC vari pavanotya kudzokera kuZimbabwe iti vari kutya nenyaya yekuti pane vanhu vavakidzani vavo nevamwe vanogara navo muvhillage imwe chete vavasapota ZANU-PF vanenge vachitya kuti vachiripo nekuti vai vasinganzwani vachiungana vakanyidzokera hamwe nekuti vanganotaaugara chiveneranjeri vachingotukana nenyaya idzodzo kuti ivo havasikumbotuma futi kuti vangasapote ZANU-PF nekuti varingotiwo havadi ZANU-PF.
Vachitaura neStudio 7 panonhare mukuru anoona nezvekuchengetwa kwevapoteri muBotswana maitopolitare vati vanhu vasina kunyoresa kuti vadzoserwe kumusha vachapiwa mukana wekuti vaudze hurumende nhunha dzavo.
We also listen to the reasons why they may not be willing to go back home. Are the reasons meeting the refugee framework? Are they within the refugee law? Are the reasons associated with them coming to Botswana as refugees? Or these are just any other reasons? So you listen to people why they don't want to go back home, and you advise accordingly and encourage them accordingly.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mitemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaMaurice Manyengavana vanoti danho ratorwa neBotswana rinoratidza kuti hurumende iyi iri kutevera gwara rinotarisirwa nesangano reUnited Nations.
Izvi zvinoratidza kuti panguva yari zvino nyika yeBotswana iri kutevedzera zvakabvumiranwa pamusangano weUnited Nations wakaitwa muna 1951 kuti munhu anofanirwa kudzoserwa kumusha kwavo asingadi achiziva kuti kune kune zvimwe zvinhu zvinoita kuti upenyu hwake uchaite sei, uchaite freedom iyi inenge isipi.
Pari zvino Padhuku pane vapoteri mazana manomwe nemumwe chete zvichitevera kudzokera kumusha gore rakapera kwakaitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana nemakumi matatu nezvishanu. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Sound Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchinganidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Faith Besa, avo vanoti ivo vari kubata mabasa akasiyana siyana emaoko uyezve vachiita zveuparidzi. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mabasa api avari kubata.
Semudzimai gore rino ndakarongera kuti ndishande kushandira mhuri. Mudzimai waProverbs 31 anotaura kuzanzi anomuka mangwanani osiya arongera vashandi vake basa oenda kunotengesa odzoka atengesa ashambadza zvinhu zvake ane mari yake.
Mabasa api amunobata imi semudzimai tichiona apa kuti tiri kuona kuti munoita zvakare zveuvhangeri?
Ini ndinoita zveuvhangeri uye ndiri muindi wenziyo dzechitendero. Zvekare ndinoita network marketing, ndo zvandiri kuita iko zvino so far.
Makatanga riini kuita mabasa iwaya emaoko?
Mabasa emaoko ndava nenguva yakati rebei. Ndingangoti kubva 2009 ndakange ndatanga kuimba, then kubata-bata, ndaibata-bata chandinenge ndawana chekutengesa, ndaingotengesa. Saka zvekushanda zvanga zvangogara zvingori mandiri.
Tichiona kuti pari zvino zvino munyika zvakati womei, madzimai mazhinji ari kuti iwo ari kukundikana kuti awanike achipinda mune izvozvi zvemabasa emaoko kana kutanga mabhizimisi. Zvii zvamungavakurudzirewo?
Ini chandoda kukurudzira madzimai ndechekuti munhu inzwawo kuti zviri kumboitwa nevamwe ndezvipi, uchibvunza-bvunza kuti mai veduwee, zvanyika zvayakaoma kudai, chii chandingaitawo chingandibatsira? Ndoda kutaura semuenzaniso wenetwork marketing. Inini ndakazoziva kuti pane chimwe chinhu chiri kutoita kuti munhu wamudzimai anogona kutogara aine mari muhomwe make akagona kuchiita ichi chenetwork marketing. Ndinoita network marketing neinonzi Bell Lifestyle. vanotengesa mahealth supplements. Saka munhu wemudzimai ari kuti iye handina pekutangira. Pamwe pekutangira pandinogona kuti kuudzaka Ideal Lifestyle nekuti iri kuita welcome munhu wese kuti uya ushande simba rako chete. Semhuri tinoita zveprinting. Tinoprinta mat-shirts, macaps, ndangoti zvese zvingada kuprintwa zvinoda kunyorwa, makapu, maplates, ndezvimwe futi zvatiri kuita izvozvo.
Zviri nyore here kuti muwanikwe muchibatanidza mabasa amuri kuita ekuva muri muvhangeri uyezve muchiita mabasa emaoko?
Zviri nyore nekuti ndinogara ndakaronga zuva rangu risati ratanga kuti nhasi ndichimuka ndichaitei, peuvhangeri ndepapi, pekubatana maoko ndepapi. Nekuti ndoda kuti ndibva ndapinda zvekare mutsoko ramwari, nekuti shoko ramwari rinotidzidzisa kushanda. Kuna Proverbs dzanzi chinde enda kumujuru udzidze mubatiro wawo. Saka ndakaona semunhu wamwarika zvakanaka kuti utungamirire semuenzaniso. Vanhu vanoda kuona uchishanda voziva kuti zviya shoko ramwari zvarinoreva kuti munhu anofanirwa kuti ashande kunyange nemuvhangeri ari kushanda. Saka nyange nevanokuteera vanogona kuda sei kudzidzawo pauri zvekare.
Tombotarisa kuti vamwe vanoti zvinotinetsei kuti uwanikwe iwe uchibatanidza kuti kuchengeta mhuri uyezve uchiita zvemabasa iwaya emaoko. Pane zvamungayambirwo here vamwe vane mhuri asi vari kuda kuita mabasa iwaya emaoko?
Ini hangu handioni chinonetsa pakuchengeta mhuri uchiita zvekare mabasa emaoko. Ndinotoona zvichireruka nekuti mhuri ine zvainotarisira kubva kwauri semubereki. Saka ukasashanda unenge watoomesera mhuri yako. Saka kutoti mhuri itoite zvakanaka ka kutoshanda. Sezvo ndataura zviya kuti munhu unofanirwa kugara waronga zuva rako risati ratanga. Waona kuti nhasi pachikamu chemhuri zvandichaita ndezvipi nezvipi. Uye kuti ndigone kubata mabasa angu emaoko. Ndichatangira papi ndichienda papi. Kugara waronga zuva rako risati ratanga.
Vanenge vachida kukubatai vazive zvimwe zvamuri kuita munowanikwa papi?
Ndinobatika paWhatsApp. Namba dzangu 0779 492 831, kana kuti kushopu ndinenge ndiri kushopu dzimweni dzenguva mutown panamba 87 Chinoi opposite Gulf Complex.
Imbotiimbirewo kadzimwe dzedzimbo dzamunoimba?
Zvakanaka. Sandoda kuimba chinonzizvo Thou art faithful, makatendeka. Thou art faithful, Thou art faithful, Thou art faithful, Thou art faithful, O Lord, my Redeemer, my Redeemer, Thou art faithful, O Lord, makatendeka, makatendeka.
Aiwa kamuta kunanzwa, saka vanhu vanokawana papi aka?
So far ndichiri kuti anenge akwanisa paWhatsApp, ndiri kutumira vanhu pamaWhatsApp zvekare, uye vanenge vari padhuze ndinokwanisa zvekare kuvatengesera maCD.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Faith Besa kunge manga muinesu pane pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iyo zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa Our Lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tinoda kumbotarisa pamusoro penyaya inonzi iri kunetsa mukereke yeUnited Methodist Church pamberi pemusangano mukuru wekereke iyi uri kuitwa muna May, kana kuti muna Chivabvu kuMinnesota muno muAmerica. Iri nyaya yekuti kereke iyobvumidza here vanhurume kuti vange vachiroorana, kana kuti vanhukadzi vange vachiwanana, kana kuti tongoti yobvumidza here chingochani kunhengo dzayo. Nyaya iyi inonzi iri kutsemura kereke nepakati mumaonero ari kuita vanhu zvikuru vekuAfrica nedzimwe nyika dzichiri kubudirira, vanonzi vari kuramba kutambira danho iri. Asiwo vamwe vanobva kunyika dzakabudirira vari mukerekei vachinzi vari kuti aiwa ngatifambiranei nenguva kerekei bvumidze chingochani. Mwurukure edu tabata Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist Church vanwe zvakare mumwe wevanhu vanotarisirwa kunge vachizoenda kumusangano mukuru we General Conference uchaitwa ku Minnesota muno muAmerica muna chikumi. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Reverend Matonga.
Mazita vajonga.
Takaona muchinyora pa social media pakana padande mutande re Facebook pamusoro pemamiriro anofananga akaita mutendi mukereke United Methodist Church muchiti imi inyaya inenge iri kuti simuke zvakare kuti inge ichikurukurwa mukereke umu. Mangatiudza pamusoro pezvinyorwa zvenyu?
Chinyorwa ichi takanangana nekuti mugore rino rimeri muna mei muno mukubva musi wa5 kune dakara musi wa16 General Conference United Methodist inenge iri kugara kuMinnesota uko. Saka ikoko kuri kudzoka zvekare nyaya iri kungozikanwa nevanhu nechekuita nekuroorana kwevanhu regaitisenzeve dziri kungafarirwe nevanhu nenzuro chingo chani iri kuda kuita kuti techi iya kupatsanurana nepamusana pekuti vamwe vari kuti haa ichi hazvitenderwe vamwe vakashinga chaizvo kuti ndo zvaakuda culture yedu kunyanya vari kunana America ikoko nekunana Europe asi isuve muno muAfrica tichibatana nevekunana Philippines nile kuna na Russia huku. Tiri kuti izi ziri pachena kuti Bible aripende spika ya sadaru. Saka ndo parikubuda kunyora kwangu.
Tishitarisa mararamiro aita kereke United Methodist Church kushika pari nasi. Chicha zoita kuti kereke ide kushandura mamiro ya yanga ya kaita kubawo makoresa.
Chiri kuitika ziri kubamu zidigo ziri kuwanika ndawani. Zvinotangira makore ekare pakatanga yainzi Enlightenment yakatanga kusudurudza umwari ichida kukudza kufunga kwevanhu kwekunzi vanhu vaof age vanokwanisa kufunga. Saka pane mufungo wekufunga kuti vanhu vekare vanosanganisira vanyori vemubhaibheri havasirivo vangati udzemararamiro anhasi. Vamwe vachifunga kuti nepamusana pekuti taane zvidzidzo zvesainzi zvaakutoonesa zvinhu zviri nani kupfuura maonerwo azvaitwa nevanhu vekare. Asi mukatarisa zvinamato zvese zvinoshinga kuti the founding people, the founding fathers of a religion ndo vanoumba dzidziso dzinoteerwa nemagenerations ese anoteera. Saka isu ndo patiripa kuti kana zviri zvechinamato, chinamato mudzi wacho nedzinge racho riri mubhaibheri. Therefore hakuna imwe dudziro yatinofunga kuti inopfudza zviri mubhaibheri. Saka ndo patiri kupokana nevamwe vedu vatingati wasecularized.
Imo muZimbabwe gakava iri riri kubatwa sei mukati mekereke yenyu?
Mukati mekereke yedu zviri kuitika ndezvekuti hamuna hurukuro yakanyanya nepamusana pekuti vanhu vari kungotora segaro ziva kuti izvi zvichii hachiteedzwe hazviitwe. Asi nhamo iri yekwedu manje ndeyekuti chechi yekwedu i1 yakada kufanana nekatorike tinoiti it's a global church. Saka constitution inoseenzeswa kuamerica yechechi ndiyo inoapplya muZimbabwe. Saka kana dai isusu tikati hazvitibate zvikangotenderwa chete kuamerica bhuku redu remurau rikachinjwa kureva kuti rinobata munhu wese nekuti tine constitution inosese.
Aiwa tinotenda zvikuru Reverend Matonga nekuwana nguva yekutaura nesu.
Mwari wakuitire zvakanaka Mazita.
Manga makateerera kuna Reverend Forbes Matonga vekereke yeUnited Methodist Church muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende inoomba komiti ichanoferefeta mashandiro ekanzuru yemarondera iyo iri pasi peMDC. Asi MDC inoti haina chivimbo nezvekuda kuitwa nehurumende iyo inoti inogara ichivhiringa mashandiro emakanzuru ari pasi payo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa.www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzeNdebele.
kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhlaka 25 kuzibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe sokuveze amandla alokhu elawo kubutho.
Ngalilizwe elile-demokrasi ezimele kuhle u-vice president Zumela resign. Nxa engaresignanga upresident Zumela ngicela ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyo-honorate. Bathi sibabiza ama-honorate asiya nolonga-honorate.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa lamhlanje uvakatshele izalukazi lamaxhegu emawabeni lapho abaphekele khona isitshwala lenyama.
Ngibonga kwedlula ukubonga babona ubani uNkulunkulu izibusho zasuka zangenzami ngade ngiyambusisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa sokuveze amandla alokhu elawo kubutho uChiwenga. Kusinqumo wasiphe izolo umahluli umnumzana Christopher Dube Banda usole uMnangagwa ngokusebenzisa ibutho ukuhluthunela umkakhe impahla. Abanye ngabathi ngabe uChiwenga uyaphuma kancane esikhundleni udaba lwakhe lusathoniswa. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana abekezela madumafuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Awokuqala singeke sikufihle sibili but kumele sikubeke njengoba kunjalo lo majesty lo judge ukukhulumile court ukuthi yinto embi okungamelanga yenziwe. Lokho kumele kubeke kucace ukuthi yinto embi ukuthi amasotha asetshenziswe ngendlela engayisiyo. Okwesibili sikhangele yena ezele individual umsekeli kamongameli uChiwenga nxa wayesedecide ukuthi siya ku-army angene ku-government ngapha ezombangazwe kumele adivorce completely aphume ezintweni ze-army aconcentrate ku-government alandele ama-structures e-government njengoba enjalo. Okwesithathu ivele sile culture embi eZimbabwe abantu abaku-authority eZimbabwe bathanda ukusebenzisa amapolisa ukusebenzisa amasotha ukusebenzisa ama-youth abantwana babantu abangelani lezinto zonke zinalezi ukuthi bephushe ama-agenda zabo and khona lokho ku-wrong akumelanga sikuvumele njengezwa ukuthi kuqhubeke kusiba njalo. So izinto ezimbi akumelanga sikuvumele ukuthi izinto zenzwe ngendlela enjalo.
Asithi thina ilizwe ngakuthiwa libuswa ngombuso kaZulu ongaso kantando akayiphikiswa. Uyena lo umsekeli kamongameli nga eqhubeka elokhu esesikhundleni na yena udaba lwakhe lusemthethwanda.
Besixoxa nje labanye ama-comment ngiyabona already sokulihlazo kakhulu ku-vice president ukuthi imfihlo zika-vice president welizwe zithi dandalala egcekeni zivalwe lilizwe lonke labantwana bebale behleke bethuthi kati abadala balezinto ezinje i-divorce ebuhlungu engaqedakaliyo sokukhunyelwa namazwi aqatha ngani njengoba usizo ngalilizwe elile-demokrasi ezimele kuhle u-vice president Zumela resign. Nxa engaresignanga upresident Zumela ngicela ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyo-honorate. Bathi sibabiza ama-honorate asiya nolonga-honorate ngcono uphume ume ngale ngoba i-president ayisethela abanye abazalandele ngoba akuseyiyo.
Manje nxa sikhangele amandla alawo ekuthumeni amasotsha kuyenzakala na ukuthi asebenzise nxa esefuna ukuhluthuna umbuso.
Kusitshengisa khona lokho sibili ukuthi kusho ukuthi amasotsha usawaphede ngamatomo nje sengazenzela kufunayo and kubuye kube buhlungu ukuthi ungakhangela i-government yethu asibo retired sore and so retired sore and so retired sore and so kuzo kuwonke ama-portfolios okusenzela ukuthi kuthi at any minute nje ami ngadecide ukuthi sisithatha iyadonsa njengawani ilizwe selihambile sesihlala sinjalo siphila ngokuthi abantu benizabe sibathathe kabathathe nizabe sibathathe kabathathe thina sifuna ukuthi sihlale phansi sizikhethele ukuthi kanti sibuswa ngobani akulunganga lokho.
Hello ke ngumnumzana bekezela maduma fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Lokhu sikudabalunye sixoxe lengcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Job Sibanda othi uMahlulu engaba ephosisile kusinqumo sakhe kudaba lokwehlukana kukamnumzana Jiwenga lonkosikazi wakhe uMary.
Engikubonileyo ukuthi yena ujaji uphambanisile ngokuthi akukhangele udaba lwakhona aluthathe njengodaba olu-agent nezindaba okumele lutholise ngesiphangiphangi liyeke amanye amacala amangalokuqala. Okunye umsekeli athi yena ujaji uphambanise ngakho kodwa ungakhangela ukuthi ujaji yena utheni ngalolo daba olokuthi wezayo udaba lu-agent. Ujaji uthe yena njengoba udaba okokuqala udaba ogcele kumbe belukhuluma ngabantwana okokuqala simbe lukhulume futhi njalo ngokuthi yena unkosikazi kamsikili ubesithi yena ule mpahla ezithize ayesithi wayenazo yena ngesikhathi ele lafana esidokisini umsekeli kamangangeli wafika nje wasemthathela lezi zinto lezi zingezimota impahla zakhe ezinye kade zibalisa ezokugqokane kunye nje okuthize. So ujaji uthe yena nxa kuyukuthi umuntu uhonona ngokuthi uthethelwe impahla zakhe ngaphandle komthetho ikhothi iyandise ukuthi lolo daba lu-agent. So ngesinye leso isizathu esithiwe ngujaji sokuthi yena ebona ukuthi esithini ukuthi udaba lu-agent kodwa umsekeli ukuthi hhayi ijaji uphambanisile ume ngani udaba lolo lu-agent. So singazi ukuthi yona i-Supreme Court izakubona njani
kodwa ngobufakazi obukhona wena ubona ungani ulethuba na elokuthi aphumelele umsekeli kamongameli umnumzana Jiwenga.
Ngokubona kwami ngibona ngani njengakhangela i-case yakhona ngayicabanga njengayo mbidana mina ngangikhangele ngibone ngani kube le phutha elithize elingabe lenziwe ngujaji ngikubona kwami ekucineni angisho ukuthi indlela a-analyze ngayo ama-fact bekhena kangilani solo lapha but isiphetho lapho wathi yena ngemva khuluma lokhu akukhulumile wase ukuthi mina ngizaphalesi sinqumo kubona ngani kube lokunye okuphambanisekileyo mbijana. Ujaji unike lokho esithi thina especially ngabantwana unike lokho esithi thina yi-final order nalaweni ukuthi umongameli kumbe umsekeli amongameli ase ahambise labo bantwana ikanti yena ukhosikazi wakhe ubengacelanga khona lokho ukuthi ubethena ufuna ukuthi aphiwe abantwana udaba lwabo lunandeliyana olwamangalwa ngumkakhe umsekeli amongameli lungakatholiswa.
Lo ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho obexoxa ecingweni lo Studio 7 ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe
Lamle
Lamlela ndwandwe
Lamle
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa wafuke mbula Lamle.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa namhlanje uvakatshele izalukazi lamaqhegu emawabeni lapho akhuthaze uZulu ukuthi anakekele asebegugile. Unkosikazi Mnangagwa uphatheke emsebenzini yangekhaya egoqela ukupheka, ukuthanyela lokufulela indlu ngemva kokuba ayabele asebegugile ukudla. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Konke kulungile.
Unkosikazi Mnangagwa wethulela inkuthazo ngemva kokuvakatshela ugogo uViolet Ncube oneminyaka yokuzalwa engamathumi ayisificaminwemibili lambili ohlala yedwa emzini wakhe emawabeni. Unkosikazi Mnangagwa ofike lapho waphatheka emsebenzini yangekhaya ebalisa ukusinda indlu ngobulongwe ukufulela kanye lokupheka. Uthi iningi lilahla abazali sebegugile libetheswa umlando wokuba ngabathakathi. Ekhuluma esesikolo semawabeni primary lapho uZulu abethe gwaqa khona unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi anakekele ogogo labokhulu.
Saka nasi tiri kupembera kuona vana mbuya kuti aiwa kunela kwabva nekuna nambuya
Tino kutendai nukutu unuweyu ta uona nininishaya kawanda ili unu wakanaka nukudadisa kutuwewo mazimani au. Mbuya chamuna na kunda usisiku itire ipamba nechipi uwe mtuzeo.
Doko sewa sumura na mtande ikwe sumukume sumukume sumenda sumukume. Sikuisha kumela, usisua zuguti, sisuga uko mama, sisuga uko koko. Kuna hawe sina hawa na msaje. Kwa tani sayo, ikuti kunewe vinde mzeti, siya mbona mwemzega, esa kukunisa ina babani. Koko, nisi kuti sikuwe mzele koleka ya iku upi, ubuyu zosye ikuti kuino kutupa.
Ugogo Violet Ncube ngeka kuli nyathelo lithethwa ngukosikazi Nangagwa esithe behlaselwe indlala.
Futhi ngithaba okudlulisayo babo. Ngizakuhla fani njengoba onyama ngiyobafakwa endlini inkunguru neendlini yabekwa. Ngibonga okwedlula ukubonga babona ubani uNkulunkulu izibusiso zisuka ezandleni zami ngabe ngiyambusisa. Kodwa ngokuthi zisuka koNkulunkulu kwangikwazi ukuthi uNkulunkulu wenu kumisa njani. Kodwa ngokucela kwami ngicela mbusise.
Kwamunye walaba abakade bekulombuthano nginkosikazi Beatrice Ndlovu laye oyamukele inyathelo elithethwa nginkosikazi Mnangagwa esithi babhekane lendlala njalo kulezi nsuku baphila ngokuphiwa.
Ah, sibusisekile kakhulu. Sengathi uNkulunkulu angandisa izibusiso zokufika kwakhe endaweni yethu yona le yesikiyo. Ah, isimo sendlala sikhulu kodwa sibonga izandla lezi eziphayo ezisiphathisayo empilweni.
Unkosikazi Mnangagwa uphe abagugileyo laba ukudla okubalisa impuphu lerayisi kwathi omama abazitholeyo baphiwa impahla zabantwana. Kusenjalo kolunye udaba izakhamizi emaphandleni sezikhuthazwe urhulumente kanye lababalisi ukuthi bakhulumisane ngodaba lweholo ukuze abantwana bathole imfundo ezikolo. Iningi lababalisa likahambe ezikolo selokhu zavulwayo likhonona ngekholo eliphansi. UMandlovu ugcizeleleyo ngokukhuthaza ababalisi ukuthi babekezele.
Siyacela sibili kakhulu ukuthi ababalisi kabafundise abantwana. Yebo ye isimo lanxa siyabe singamanga kahle kibo kodwa sikucelayo ukuthi abakhulule imoya yabo izinto zizalunga.
Omunye njalo umzali unkosikazi Siphathisiwe Nkalo Wesilikwe uthi urhulumente kumele anikeze ababalisi imali efaneleyo babuyele ezikolo.
Uhulumende ngabuya nikeza amatitsha imali eyaneleyo esebenzayo bakwazi ukubuyela esikolo bayefundisa abantwabethu ngoba kwamanje sibhadela i-school fees sithengile amabhuku ama-uniform yonke into iyadura abantwana kabafundi abantwana batshona bedlala. Uhulumende kazama iplani phela abanikeze lokhu abakufunayo babuyele emsebenzini.
Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA Mnumzana Tapson Nganono Sibande semawaza ngolwesine lapho kubekwa umphathi wesikolo eGungwe Primary Mnumzana Thuso Mkoni. Usibanda uthi iningi lababalisi seliphenduke inhlekiso emphakathini ngenxa yobuyanga obudalwa lukholo eliphansi kungakho ukuthi ababalisi ngeke benelise ukuya emsebenzini ngemali abayiholayo.
Kumango lapho esenze ngahambela khona ababalisi bakhetha ukuyagola amagcibi ngoba kathesi ungagola amagcibi isuke ezimbili kuphela nje zilakho ukuthi amagcibi la akunike imali edlula iholo lenyanga. Izwe likhulu kakhulu abantwabethu ifuture ikusasa kayikho kumnyama phambili njalo as long as uhulumende elokhu engalungisisi lolo daba abantwabethu abala kusasa iphelile totally do.
Iningi lababalisi lithi lehluleka ukuhambisa abantu ababo ezikolo zemaboarding ngoba zingayikhola imali efunwa yilezi zikolo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngi-Albert Ncube.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Phineas Ndlovu, umzali njalo owake waba ngukansila wenjube.
Mina ngokwami
ngifuna ukuthi ngikulethe back to 2007. Ngo 2007 we abantwana basayila dismally bo form 4 labo form 6. It was because of ukuthi abantwana babe ngasafundi ngenxa ye problem esasinayo between abantu abatichara the government of that day. Mina what I was proposing ngoba into leyo kungamatichara ahlele khonona ngayo iyafecta thina ezabazali babantwana labantwabethu. Into kufanele siyirealize ukuthi uhulumende kasivumele, yes we don't have money, siyehluleka ukuraise imali, kodwa kasivumele sidinge sizibhadalele thina amatichara ama-incentives ukwenzela ukuthi amatichara babe loveze lokufundisa abantwabethu. As long beloka belwisana ne-government becela ama-increment becela lokhu besiba labo o-stay in bezihlalele okuyinto khona kuyana kuaffecta thina njengabazali abantwabethu. At the end of the day abantwabethu kabasela abafundanga akula lutho omnye kuyaphela kungalalutho and kuyabe sokuzimali just water under the drain. Mina embengikukhangele ukuthi uhulumende kasivumele each and every school sizibonele thina ukuthi abantwabethu siyabhadala incentives and what abama-parents okufanele bakuzwisise okuyinto kwakhona kube sengqondweni zabo. Oteacher labo they are parents too. Balabantwana abayesikolo, balabantwana abadlayo, bayagada, benza yonke into. Nga uhulumende engakunanzeleli, thina as parents asikunanzeleleni ukuthi abantwana bethu lamatichara kule nhlalakahle yepro. Mina ife ngikutshela ukuthi nxa abazali bengavuma, asitheni head on the government. Uhulumende imali kawula lathi lasila is not your problem, but sicela ukuthi sibhadale ama-teacher ama-incentives. Kanti nxa kuyikuthi u-teacher efundisa abantwana beyi-55 and then sivumelane ukuthi hayi sizabe sikhupha ngama-$2 towards i-transportation ka-teacher. What's wrong with that?
Manje labo abazali abayehlulekayo babona ukuthi baphathise babe abantwababo bezayekela ukufunda na?
Kuvele ngeke sithi umntwana akaxotshwe esikolo, umntwana akaxashiyo kupanisha umntwana. Bavele basebenza under izimali zabanye abazali except kuma-private schools, but kuma-government schools vele basustainwa ngabanye abazali. Nesiyafodayo, let us pay towards that. Banabana naye angadobha uzaphosela, kuzahamba kulokuthi siyekile. Akuforswa phela umzali unga. Into esuphayo yikuthi nxa kusiba le mhlangano labazali, you find somebody ekhuluma ngenhlalakahle yayefika umzali wayekwanisa. Yikho abadala belesaga sabe sokuthi umfula ugcwaliswa izifudlana. $1, it's enough. $1, it's enough. Nxa singacontributa towards that, into zonke ziyahamba. Kathi sibathengela njani abantwana ukuhle? Sibaphani? Kathesi ungakhangela i-challenge engilayo noma usithi bakhona besulekayo. I think angikholwa ukuthi kulokhu yi-fraction okuthize ongakutsho ukuthi kulo muntu ongala cellphone. Everybody le cellphone. Umbuzo ukuthi ujusa kangaka a day or how much a day? Not less than $3. So ungethule kulungisela umntana wakho nge-$1. I don't think so. Nxa abantu be-explainelo ngendlela ekondileyo.
Manje nxa kuyikuthi bona oticha lingahlanganisa yena leyo imali bathi hayi imali le incane ayeneli kuyathiwa
asenze so ngabantu bayazi. Mina I've been spoken to some of the teachers takho ngakwala uhlupho yilo lolo. Uyabona ukuthi nxa utichara lwana engathola okuyi-100 or 200 ebond kuzagadi ujofu for those 5 days kuzabe gadile kulokuthi anikwe that one phela i-1000 something there is not the whole amount eyakuye kuyabe sokuphuma ipentheni kwaphuma opremia kwaphuma onyaratso kwaphuma ikosho kwaphuma anti wabona ukuthi at the end of the day usale ngalani engalalufi. But ngayekwazi ukuthi hayi imali labadala bamdele ukuthi nizosebenza angeke bayazi babe vele benika ikushoni ngama-teacher angeke bayazi ngisuke kuyahlupha ngoba ama-counterparts aba kuma-private school they are making money they are being given ama-incentives.
Hayi kuzwakala. Hayi sibongile baba, ungavalelisa abalaleli.
Hayi ngiyabonga ukunika leli thuba bemvele ngijiseke ukuthi kathi ngingabhodla in which way but you have met it. Ngiyabonga ukuthi baza ngizwa baza eda lapho aba-eda khona basa-practe lapho abasa-practe khona but nina wami umbono yona le ukuthi head on the government ngama-incentives ama-teacher. Thank you.
Hayi sibongile la. Lo ke ngumnumzana Phineas Ndlovu
umzali njalo wake waba ngukansila wenjube. Ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibaneni njalo kuvikezayo lela.
Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami uzithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Deborah Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Sicubungula okuphathelane lamalunga enhlanganiso yakhe okuthengisa impahla ezithiyeneyo kanye lokusetshenziswa kwemali elizweni.
Ibhizinesi njengamalunga okubulawayo Vendors and Traders Association iphansi kakhulu. Sesikhangela ngomnotho welizwe ukuthi imali ihlale emakhadini. Imali kakula mali, imali siyizwa kuphela kubo sithatheleni. Ufind ukuthi abantu bayabuya befuna ukuthenga amatamatisi, befuna ukuthenga imbhiga, but at the end of the day ekhokheshi bona labo abasisebenzeli ngoba sasa sizafuna ukuya woda khonapho esingelanamali. Abantu bamabhizinisi abayasihotise kwimbhiga namatamatisi vele ekhokheshi abafuni nakuyibona. Wesi-ke le mthina yethu yona leyo yamaswayiti thina njengamavenda vele asilawo ngoba kufuneka ogila khodi obani bani and lakho futhi kumele ube nemali ethize emabhenki. Asamukeli ngoba nathi lapho esihoda khona basalela, so kuba nzima ukuthi singayithatha mina ngiyayisa nga. So kuyafuza ukuthi sesiyabhadala ngayo ama-bills ami, sesiyabhadala maybe labo school fees bona laba ababuyayo, but ngivuka ngihoda ngami.
Kodwa ekuwodeni lapha kuhamba njani? Lokho eliyabe likuwodile liza kuthengisa ngentengo yena leyo ebeliyikhangeleni lithole inzuzo.
Ekuwodeni lapha sokuzuzi ngoba kuthiwa i-intermarket bank leyo labo sikhathekeni. Uyofind ukuthi nxa uthengisile uthole ku-100 bond kwakho. Nxa usufuna ukuthi uyekutshintsha ukuthi uthole imali yokuthi ikwanise ukuthi ithenge olunye ulutho, igcina vele ingaseseyi-100 bond RTGS leyo. So kuba nohlupho lokuthi vele sinesithengisayo asivumi leyo mali. Lazi labona laba ababuyayo besithenga, ungabatshela ukuthi sicharja kumbeni ukuthi leso mayithenga into ye-$20 ubusumcharja ukuthi ngizayikhipha nge-$50 uyayala ethi ibhajeti yakhe vele ingasahambi, ayisahambi kuhle, akuphileki isibili. Njengangena ebhusi ngisithi ngikhanyele, uyathola ukuthiwa i-KG yenyama nxa une-KG $45 i-RTGS, but nxa ungela-KG uyithola sokuyi-100 RTGS ne-ecocation umbeni ngeswayiti. Uyayibona ukuthi i-difference yangona inkulu kakhulu okuthi ugcina vele ku-off budget. So lathi ngapha njengama-vendors siyasi-affecta njalo.
Kodwa omunye ngathi yini eliyibambayo imali ngoba wonke umuntu oyidingayo ubuye ezothenga impahla, kukanti labo abasebenzayo bahle beholele emabhanga iningi labo.
Ukuthi bethi yithi esiba bengabe beqinisile kancane ngoba thina nje yithi esithengisa i-day to day things ezokuthi umuntu ekhile, yithi esithengisa isitafu, yithi esithengisa umpuphu, yithi esithengisa ama-vegetable. Siyibamba kodwa siyibamba nzima, siyibamba ngoganyavo. Amashopu kasakhiphi ukudla ngokufaneleyo, sebekukhupha ngudlu kuye khona ngale kithi thina esithengisayo amavendi ukuthi sikuthengise. Labo bethole okuyi-percentage, lathi sithole i-percentage. Okuthi kugcina at the end of the day ukuthi vele osafayo munye nalo oyabe ku-ground oyabe efuna ukuthi ephile.
Bakhona yini abalokhu bebiza ngemali yamanye amazwe njalo kulula yini ukutshintsha uyithola emabhanga lezitaladeni?
Ezitaladeni bakhona sibila bona laba abayibaesibathingi esibabiza ngezolo nalelo lokuthi ngosiphathelele. Then kubesosuka lamanye amashopu ahlukeneyo nje uyathola gqagqagqa okuthi ungafika ukhulume labo ukuthi hhayi asikhulumisane lapha ngobeni ngithele kumbeni se-size use bese besithi hhayi sizayi-convert-a nge-intermarket bank leyo. So i-size use yakho kuthi sizabe sizawunika isithebo se-$50 bakukhangela ngefesi bengabona ingathi ifesi leyana yokuthi hhayi ungumuntu obelekileyo bakubizela eceleni be-udele.
Ngobuso obunjani lobo obuyenzibejo njalo?
Kulobunye ubuso phela ebungathi ukhanya ngathi ngumpholisi, kubezosuba nobunye ukukhanya hayi buzithambele ngobuka mam kube ngobukhamba soba khangela isi bathi mina njengathi mina njengami mina ngilese esiblazi lokwaziwa ngisika vele bathi lo ungamthengiseli ngoba uyakhuluma sterek uzasikhuluma endaweni ezidizi so kuya ngokuthi akwazi ukubani kumbeni uyenzani empilweni le ngihambe ondithengela lokho ngoba ngingazingenela mina vele abaningisi
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association ebesixoxa layo ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile ube leviki enhle.
Andiphangise kumthawurira uthimemba mchakuda nipazipa moyo ndichimuna siyana na ngeyibu siyana na siyana na yo andiphangise kumthawurira niwe siyana na ye balela kuwa kuzi songela le ntongela yona
Ane lentombi yami nga ngeyakho nga uzwa ngayo ye ingoma ka Omui Oliver Mtukudzi le Shabalala Rhythm besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlungani ngesikhangele inhloko zethu zendaba zalamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe lomkakhe umnumzana Constantino Chiwenga sokuveze amandla alokhu elawo kubutho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gandhi asidibaneni njalo kusasa.
This is the